Inine maonero angu kuchinja zvikwata kwaita Jaya Marvelous Nakamba achibva kuchikwata cheAston Villa, icho chinotamba chiri muPremier League kuenda kuLuton, iyo inotamba iri muChampionship iri nengo yechipiri muzvikwata zvenhabvu kuUnited Kingdom. Chiitiko chichabatsira Nakamba kuti agone kuwana nguva yekutamba sezvo kuAston Villa varairidzi vechikwata vanga vasingachamupi mukana wekuratidza zvaanogona. Makore ati wandei sezvo ave nemakumi maviri nepfumba amwe, saka zvakakosha kuti atambire chikwata chinomupa mukana uye chisina tarisiro yakanyanyisa. Kubvira nguva yaakatanga kutambira chikwata cheAston Villa, kwachinjwa varairidzi vechikwata ichi vanosanganisira Dean Smith, Steven Gerrard, Aaron Danks naUnai Emery, asi Gerrard naDanks naEmery havana kuratidzira kugutsikana nekuti vanga vasingamutambisi kakawanda.
Munoona kubva kwakaita mutambi Marvelous Nakamba kuAston Villa kusina kuti nonokei here, sezvo akange atoratidzwa nemurairidzi wechikwata chake kuti anga asinganyanyofarirwa sezvo aigara ari pabhenji.
Ndotenda kuenda kwaaita kuLuton kuchamubatsira nokuti achagona kuwana nguva yakawanda achitamba uye anogona kutambira kusina tarisiro rinorema sezvanga zviriko kuAston Villa. Chimwe chichamubatsira ndechekuti kuLuton aenda achidiwa, saka anogona kutamba ane mufaro ungabatsira mutambo wake kuti usimukire udzokere paye pawanga uri. Kana tave kuzvicherechedza, pamwe Nakamba paakaona asisatambi kungadai asina kumirira kuudzwa kuti tswake kumwe kwekunotambira. Tikaona muenzaniso womumwe waaitamba naye Mbwana Samata, uyo akabva akanotamba kuGenk kana chikomana Cancelo chabva kuManchester City achienda kuBayern Munich, aona kuti mutambo wake ungangopera nekusakadzwa pabhenji asingatambiswe.